kutaura ndezvekuti vaBiden varikuita zvinotarisirwa kuti vange vachiita semunhu anoona kuti akakunda sarudzo. Tikade kuti vatereri vazive kuti kuita concede defeat kana kuti kugamuchira kuti munhu akundwa hazvina kutarwa nemutemo. Mutemo weAmerica hausungire kuti president anga aripo vatambire kuti ndadyiwa neumwe kuti urongwa hwesarudzo huenderere mberi. Kubvuma kuti ndadyiwa kana kuti pachirungu yatingati yatu concede icustom kana kuti chingori chirango chakatangwa kare kareko, asi hazvina kunyorwa pamutemo kuti umwe mukwikwidza anofanira kutobvuma kuti zvigonze sarudzo yafamba zvakanaka.
Saka kugadziriro iri kuitwa navaBiden inozosiya papi zvinozotarisirwa kubuda kumatare kana vaTrump vachipikisa toti dare razotonga?
Gadziriro iri kuitwa navaBiden haigone kumira zvayo nekuti mutemo unoti kana paitwa challenge sezvaitwa navaTrump izvi, matare edzimhosva anosungirwa kuongorora challenge iyoyo. Vanenge vaita challenge semuenzaniso pari zvino vaTrump ndo vari kuti ivo vakabirirwa vanosungirwa kuunza umbowohwo mune nguva yakatarwa nematare. Kana vakatadza kuunza umbowoihwohwo kana kuti vakaunza umbowo husina tarukano, mhosva yavo inokumbidza kuraswa. Kana yaraswa zvatopera, zvinoreva kuti matarewo edzimhosva anofanira kupedza nyaya dzese dzinenge dzaunzwa kumatare by musi wa8 December iwoyo.
Tiri kuona mutungamiri wenyika vaTrump vari kunzi vari kuti havasi kuzokoka vaJoe Biden kumuzinda weWhite House.
Hazvina kutanga ipapo pana vaTrump. Tikadzokera even kuna John Adams kuma1800 uko, John Adams akazviitawo izvozvo Jefferson paakanga akunda. Saka tichidzokera panyaya iri pano, vaTrump kukoka vaJoe Biden kana kusavakoka hazvina nebasa rese pamutemo, nekuti vachangobuda chete muWhite House vashinda vasingadi.